Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo mbudzi 6 2022 mangateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chitundumuseresere chekambani yemuAmerica inonzi Northrop Grumman NG-18 Cygnus change chakatakura mushina weumhizha neumhetura wekuona mamiriro ekunze kana kuti satellite yeZimbabwe, Japan neUganda nezvimwe zvekunoshandisa kumwedzi hachina kusimuka sezvange zvakatarisirwa. Muri dzinodarika mazana mana kubva pamisha zana nemakumi mashanu kwa Chirigawad kuChipinge dzakaputsirwa misha ndokusara dzisina pekugara. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chitundumuseremusere chekambani yemuAmerica inonzi Northrop Grumman NG-18 Cygnus change chakatarisirwa kusimuka nhasi chakatakura mishina yeumhizha neumhetura mukuona mamiriro ekunze munyika kana kuti satellite chatadza kusimuka sezvanga zvakatarisirwa. Chitundumuseremusere ichi changa chakatakura masatellites enyika dzinoti Zimbabwe, Japan neUganda nezvimwewo zvinhu zvinoshandiswa nevanhu vari kumwedzi pari zvino. Chitundumuseremusere ichi chinonzi chatadza kusimuka nekuti paita moto uye changa chitarisirwa kusimuka kubva muVirginia muno muAmerica. Chave kutarisirwa kusimuka mangwana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveumhetura neumhizha mukufambiswa kwemashoko vaRobert Ndlovu.
Nyanzvi zvimukadzwani yanga ichifanira kuti simuke nhasi yakarongwa neoperizinenzi Marvel National GS Special Agents like portals ye-aerospace neinasa yekuZimbabwe. The idea of the satellite, the commercial satellite, haifanani mahombe anana America nekuRussia yekuti paana aiwa budi. Ndeyekuti ikalonchwa a very small satellite, probably like a box.
Inenge yakakosha sei kunyika yakaita seZimbabwe?
Inenge ichitarisa zvinhu zvakadai. Nyake mvura, mapetirii anguvai, zvakanyanya sei, nekupisa matemperatures kuti akakate rekodhi aka. Saka uchazoona kuti after a year kana 10 years, information iya inenge ichikorija kudenda kuya kuya. Saka kuti environment neclimate kuti zvinofamba sei. Sezvaunoziva kuti tirina nguva yeglobal warming. So most international organizations vanotoda kuti nyika dzichidevelopa aona kuti maforest awo achipera mvura yavo chitiriitika mvura futi kana kunechichaita mvura mvura yanovayaiya kana kuchaita earthquake anopa information kana data it is earwarning sign. So a good department zvandasende parini parini nekuagricat zvanenge vachiona matekeri nekuenda kwenguva temperature iwe ngachikwirana nezvinhu. Ah, mazuva ano mvura yachatwa ndinayo ndizenda zvisini. Ah, mazuva ano hwindira inozoni yodai kuti inenge iri information ichiende nevasati vati ari pedyo akatarisa pedu munyori yeZimbabwe yeni vamwe ul also benefit kamzuva yakoitone mazvo imeteorological services oZimbabwe.
Muzinda weZimbabwe National Geospatial Space Agency uyu uri kupi chaizvo?
Parizvino institution yacho iri paUZ kuni asenzoso ndivani kutezozo akaenda ku pad kuti mtoki ni tsena ikoko kuzvenzi yanga tsandira kulonga 3 na mama anonzi makshim satellite kuti vadi shim Uganda Zimbabwe ndiyo chatan kuti I think a few minutes before launch site problem ndi kuona alarm kuti akumango ita moto zvakaitika kuti aiwa chazotanga mangwani ndezvekuita pati ndezvadiki nazvozvidzidzi ayatoziva very soon ndati tai nezvamusasanisika kuti ende kuti seriyanyani kuti yaiidiki kwenye tiari nayo nenyumba ani yangu
mungapa muenzaniso here ipapo
sezvakaita madroni madroni aingoshanikiraka kudhara angaimiritena atinoziva kuti madroni enongenyezi ende masatelite waipikiridzacho iyoyo iriiyo dzekusenza na Elon Musk apo painenge achida kukambira mayo zvatizati kudenda kuti vanhu vambobata chiintaneti hazvinati hatiti kuikandira izvozvo pari zvino iri kukandira data reweather climate change nezvinhu zvakadaro daro
saka tichitarisa kuti muri kuti kanhu kadiki diki kanga dhure zvakaita sei tichitarisa mamiriro akaita nyaya dzeupfumi muzimbabwe
what I know the smallest one can be 20,000 up to half a million US dollars and actually it's called the cube satellite kadi so zvinhu zvakatodizaina kudhara but now maengineers anenge akuprograma macomponents zvinhu that satellite inenge ine kaamateur radio inenge ichicommunicata neground
Nyanzvi munyaya dzezveumhizha neumhetura mukufambiswa kwemashoko vaRobert Ndlovu vachitaura vari parunare kuBulawayo. Muri dzinodarika mazana mana kubva pamisha zana nemakumi mashanu kwachiriga ward 11 kuchipinge dzakapiwa minda panguva yekugoverwa kweminda patsva muna 2000 apo varungu vaitorerwa mapurazi achipiwa vatema dzasara dzisina pekugara. Muri idzi dzinonzi dziri kurwiswa nemumwe mukuru muchiuto arikuti iri purazi rake. Hatinokwanisa kubata vatauriri vemapurisa nemauto kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi vanhu ava vanonzi varasikirwa nemidziyo yakawanda sezvo kuri kunaya. Makomishoni ehurumende anoti Zimbabwe Human Rights Commission pamwe ne National Peace and Reconciliation Commission anonzi akatosumwa nezvenyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru weplatform for youth and community development vaClaris Maduku avo vane sangano riri kuedza kuyananisa vari kurwisana ava.
Nyaya yacho ndeyekuti nzvimbo yavanga vachigara iyi yakaipiwa mugore ra2000 dziri nyaya dzekuti pakatara nyaya dzefast track land reform kuti vagare sekuti nyika yezimbabwe yanga yaikuti aiwa ivhu varende kuvanhu vatema kando kugara kwavanga vachiti vakati vasamastatus avo asi nzvimbo yavanga vachigara yanga indori murungu aizi jobai ndokwavanga vachigara. Saka mugore ra2019 pakamboita dambudziko rekuti vakavanonopisirwa zvakaratidziswa revamwe vanga vavakuti aiwa ingaiti famurivare inofanira kuti ari vanhu vatema inini vanhu vatema varimo hamuna kunyatsovhura zvakanaka mugore ra2018 ndo vakazongopindira tikataura navo kuti aiwa vagari ava havana kunozokuenda kuchibhedhlera kuti vakugara uye chiro chacho hurumende ndozvo vadzoka vakagara zvakanaka izvazongoita zvakare ndezvekuti nyaya iyi yadzoka zvakare.
Kana muchiti nyaya iyi yadzoka zvakare mungatsanangura kuti chii chaizvo chiri kuitika uye ndanani vari kurwisana nevanhu ava?
Pane makwikwi anenge achiitika kuti mukugara kwavari kuita vanga vakuita spetula zvozi aiwa famiri inofanira kudzoka kuna vanasiyana zebrigadier saka pakune kana vari kuita ivo kuta zvichikwadi vari kudefana vachitipa kutiisira dzimba dzavo saka tiri kushungurudzikana kuti pavasikirwa dzimba zvinoita zviri kumira zvakanaka havana kwekugara vasi vanga vachigara dzimba dzavo dzakapiswa mazenga achitekwatekwa mvura yakatanga kunaya musi wechina vasika vatiri muchesande vakanayiwa vakabva mufamu iri rimi rinoonerwa makwana vakapita vakaenda kune rimwe riri pasaidi
Saka ma purisa mbuya ere kuzoedza kugadzirisa dambudziko iri.
Mukuru wesangano replatform for youth and community development vaClarice Maduku vari parunare kuchipinge. Tabatawo mutauriri we Commission ye National Peace and Reconciliation vaObed Gutu tikatanga nekuvabvunza kuti sangano ravo rinobata sei nyaya dzakadai.
Zvatinoita ndezvekuti kana pane munhu kana kuvanhu vane chitemo kana zvitemo zvavanoda kuti zviongororwe kana zvitariswe neNational Peace and Reconciliation Commission, tine simba ikuratiisiwa nekumiroro mutemo wenyika Constitution of Zimbabwe Section 252 Subsection F. Inoti vaya vanenge vachakunza zvitemo vanounza zvitemo zvavo, vamwe vanoda kuunza zviri zvakanyorwa, vamwe vanoda kuita zvekuuya ivo mbune vachizotaura nhoroondo yavo, vamwewo nekuda kwetekinoloji mazuva ano vanongoti haitonyora zviri tsamba dziya dzinonzi electronic mail, vamwe vachitumira ari muwhatsapp. Saka vose ivavo vanoda kuti vaunze zvichemo zvavo pasiri vane kodzero yekuzviita izvozvo, nekuti kana chichemo chinge chaunzwa kuNPRC tinotochiongorora. Ndosaka ndiona NPRC ine mahofisi akawanda kumativi mana enyika, maMutare Eastern Region tine hofisi, maMutare muguta reMutare tine hofisi, muguta reMasvingo tine hofisi, muguta reGweru tine hofisi, muMulawayo tine hofisi, muChinoyi vazvashoma anotevera tange sivhura ine hofisi muJinjura. Chinangwa chiri chekuti provinsi yoga yoga ive nehofisi yeNPRC.
Imimi munozoita sei kana mapuwa chichemo?
Kana tapuwa chichemo chauya patiri, tinochiendesa kubazi riya ratinotiro muchirungu Complaints Handling Investigations and Legal Services Department, inova ndiyo yandinocheya, ini thematic chairperson webazi iroro. Tine vaongorori vedu mainvestigators, maofficers edu vanozoenda paground, voenda kunzvimbo iyoyo kunenge kwanzi kune conflict, ingava conflict yekuti vanhu chanesana, nyaya dzeminda, nyaya dzezvicherwa, nyaya dzaangosiyana-siyana. Maofficers vanoenda paground vonozwa nyaya kubva kuvamhanyari, vonzwa zvenyaya kubva kune vanenge vamakamhanyarirwa, toedza kuti toenzanisa vamhanyari nevamhanyariri kuti pave nerunyararo. Kana iri nyaya tinoti kana nyaya dzinenge dziri ndiringanotizwa of criminal matter, inobva tati aya kana iri nyaya ingava yecriminal matter kuti vanhu munhu aro akuvara kana kuti munhu abhinwa kana zvirato zvakadaro abirwa propati yake, inenge iri nyaya yatinozenge taakuendesa kuvapurisa. Kana dziri dzimwe nyaya dzekuti vanhu vatosichana kuMatare vari kutsungikana kana mumacivil court nezvi zvakadaro, isu hatizowani simba pamutemo
Nekuti tichingire munyaya zvinenge zvaendeswa nevanhu kumatare edzimhosva.
Saka zvamuri kutaura izvi munokurumidza kuzviita here vagutu kana kuti panomboita kakudya manonoko mune zvikwanisiro zvacho here zvokuti mukwanise kupindira nekukurumidza?
Mabvunza mudzo wakanaka. Zvikwanisiro zvinomboti netsei nekuti zvinenge zvichifanana nokuti kana iri nzvimbo yokuti inoda kuti vanhu vaendeko nenguva inzvimbo pamwe inenge iri kure panodiwa kuti pave nemotikari nemafuta acho okuisa mudzimota. Saka chinongotinetsawo ndechekutiwo dzimwe nguva tinomboitawo matambudziko akaita saiwawo, asi ndinofara kuti apa rezvino tinowanawo budgetary support iri nani zvikuru kubva kutreasury. Hatingasvori, hatinongozivawo nyaya dzemari dzinonetsa kuti wawana mari chaiyo yaunenge uchida kuti uwane.
Mutauriri weNational Peace and Reconciliation Commission vaObed Kutu vachitaura vari parunare muHarare. Vanhu vatatu vanonzi vafa uye pachiri kutsvagwa vamwe mushure mekunge ndege yange yakatakura vanhu makumi mana nevatatu yadonhera muLake Victoria kuTanzania. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vechidiki muAmerica vanonzi vari kukwikwidzawo musarudzo dzemamidterms kuti dare reCongress rivewo nevamiriri vechidiki. Pari zvino vanganzi ndevezera rechidiki mudare reCongress muAmerica vane makore makumi mashanu nemapfumbamwe, asi vanozivikanwa nekuti Generation Z vane makore ari pasi pemakumi maviri nemashanu vari kupindawo musarudzo idzi kuti vave vamiriri vedare sezviri kuitwa namuzvare Caroline Levitt kuNew Hampshire anova nhengo yebato remaRepublicans. Iko zvino tochimbotarisa chirongwa chatinotaura nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ini ndinonzi Brenda Muzimu, ndinotungamirira sangano reAlbinism Day to Dream Initiative, Rainbow Youth Albinism Zimbabwe Trust.
Tiri kunzwa kuti pane mamwe makwikwi amuri kuronga kuita, mungatsanangura kuti zvii zvamuri kuita pari zvino?
Yes, makwikwi atiri kuronga kuita ndeevanhu vanorarama neusope, vanhu vakomana nevasikana vanosanganisira masouthern African countries, masangano tingangoti 18 nyika dziri muSouthern Africa zvichienderana nekuti ndevati vapinda mumakwikwi aya. Ende tiri kuronga kuti dai taiita pa27 May muno muZimbabwe neunder the theme iyo inenge ichidindindira rinenge richiti united in making our voice heard as maAfrican countries. Sezvamunongoziva kunyika dzinenge ana Malawi, ana Zambia, kumanga kuchiurayiwa vanhu vane albinism kana kuchishandiswa kwemabody parts avo.
Nyika dzamataura idzi dzakatotenda here kupinda mumakwikwi aya?
So far pane nyika dzakatenda kupinda mumakwikwi aya dzinosanganisira South Africa, Zambia, Malawi, Namibia, Lesotho. So far ndiyo nyika dzakatendera kupinda mumakwikwi aya neMozambique.
Makwikwi aya anobatsira chii chaizvo kusimudzira kodzero dzevane usope?
Makwikwi aya anobatsira kunge achisimudzira vanhu vanorarama neusope kuti vange vasingazvitarisire pasi uye kuti vange vachinzwisisawo kwanisa kunzwisiswawo nemanharaunda nharaunda dzavanogara. Uyezve anoita kuti tidzidzise vanhu munyika dzedu kuti aiwa sevanhu vanorarama neusope hatikodzeri kunge tichiurayiwa, hatikodzeri kunge tichisarudzwa pane vamwe, uyezve hatikodzeri kunge zviya zvekuti munhu afa onodhigwa guva rake vachida kushandisa kuupfumi kana kushandisa kuita zvimwe zvinhu. Saka tinenge tichidzidzisa kuti aiwa tiri vanhu vakafanana nevamwe.
Asi makwikwi akadai kaanomboita mutauro kuti kana tichiti ndiye munhu akwanisa kuita tsvarakadenga, munenge muchitarisa chii apa? Mune mutarisa runako here kana kuti nenjere dzine munhu mungatsarangura zvinofamba sei.
Okay, ku meet and meet albinism kumakwikwi aya atingotarisa runako rwemunhu, tinenge tichitarisa kuti unokwanisa here kumira kana kuti kumiririra vanhu vanorarama neusopi. Saka tinenge tichitarisa njere dzako iwe kuti unokwanisa here, because chatirikunyanya kuita kukwidziridza kana kuti kuboosta self confidence kuvanhu ava kuti endai kunze munotaura maererano nevanhu vanorarama neusopi, zvatinoda kuti vanhu vanorarama neusopi. Saka unotozoona kuti hatitombolimita izvinhu kuedi chaiyo, asi tinoerana kuti iwewe une confidence kusvika papi, uyezve unokwanisa kumiririra here boka iri.
Vanenge vasarudzwa vabudirira kuti vakunde mumakwikwi aya, munenge muchitarisira kuti vanozoita basa rei chaizvo?
Okay, tinenge tichitarisira like tomboti ndomuno muZimbabwe, tinenge tichitarisira kuti vange vachifamba nawo munharaunda, let's say kumamisha chaiko chaiko, vachidzidzisa vanhu vabereki vanoita vana vane albinism kuti vanofanirwa kuchengetedza vana vavo zvakaita sei, uyezve kuti ivo vanorarama neusopi vanofanirwa kuzvibata zvakaita sei kudzivirira utachiona hwecancer, gomarara, kuita kuti vafanirwa kuzora mafuta, vaitise nezvimwewo zvekungoti munokwanisa kudai, vachikwanisawo kuongorora kuti vanokwanisa kuitei sevanhu vanorarama neusopi, vachipawo ngere kune vamwe vanorarama neusopi kuti munokwanisa kutoita zvinhu zvakasiyana siyana muupenyu hwenyu, ende hapana chinokuvimitsa vanhu mulimitswe neganda renyu.
Pane vamuri kuonawo here vemakambani vari kuda kushanda nemi, uyeko vanenge vachidawo kuti vange vachibata nemi vanokuwana ipapi chaizvo?
Pane vamwewo senge vataishanda navo kubva kudhara, masponsors vanokwanisa kuuyawo on board, kuitawo vamwe vanenge vachida kutanga kubatana nesu vanokwanisa kutifonera panhamba dzinoti +26377816565, uyezve vanokwanisa kutibata kumahofisi edu ari kuAvondale panhamba 62 Cockroad Avondale, Harare. Kuti sezvo tichida kuita meet albinism Southern Africa, tinenge tichikumbira kuti makambani akawanda auye on board so that inokwanisa kubudirira, because ichati nechionde hachisiri chinhu cheZimbabwe chete but cheSouthern Africa yese.
Ndinokutendai muzvare Brenda nekupinda muchirongwa chedu.
Alright, tinoita basa chaizvo.
Avo vanga vari muzvare Brenda Mudzimu vanotungamira sangano re-Dare to Dream Initiative vachitaura vari varunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti Religious Forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi tachipa navamubayiwa vane mashoko avanoda kugovana nesu. Vamubayiwa, microphone yave yenyu, taurai kuvatereri vedu.
Vahwande makadi iko yenyu, zita rangu ndinonzi Mubayiwa. Ndafunga kuti ndirimbopowo a little bit of contribution pane zvechitendero izvi. Sekutanga ndinoda kutaura pamusoro pevanhu vari kubvunza kuti kuchine vatumwa here variko mazuva ano. Ndinoda kutaura ndichiti iye zvino hakusisina. Mwari vakatumidzira vatumwa vanomwe chete, hakusisina futi mutumwa. Variko mazuva ano vanoti ivo tiri vatumwa vamwari, havazi vatumwa vamwari.
Mungadaro sei isu tichiona nekunzwa vazhinji vachiti vatumwa vamwari?
Nekuti ava vari kupupura Jesu, saka havazi vatumwa vamwari. Vapupuri kana kuti vatero vaJesu, kwete kuti vakatumwa namwari, kwete, handizvo.
Chechipiri chamunoda kugovana nevateriri ndechipi vamubayiwa?
Chechipiri ndiroda kutaura pamusoro pane mumwe akabvunza kuti seiko vanhu vakauraya Jesu vari vanoramba vaine makomborero hazina kudaro bahama yangu.
Sana ngurirai vatereri vanyatso nzwisisa apa.
Chokwadi chiripo ndechekuti chekutanga tanga Bible kuna Matthew rinotaura richiti Jesu akatuma vadzidzi vake akati endai kuwaidza karatsika chete dzaIsrael. Ndoo kwakawira Jesu. Saka ava zvimwe izvi handizvoba. Hazvireri zvefuti kuti kana munhu uchinamata unofanira kuwana zvinhu zvese zvaunoda muupenyu. Ngatitarisei Jobho. Jobho wakatambudzika aive neupfumi asi akazopedzisira arwara paya paya vana vake vafa. Munoona kakuti izvo Mwari angoti munhu anomunamata ndiye anofanira kupfuma. Zvinhu zvaMwari zvine periodi kana kuti zvine rekodhi yekuti panguva yakati chii chinenge chiitika muupenyu hwako. Ndine zvakawanda zvandingade kutaura. Zvino dambudziko nderekuti nguva yenyu vahwande idiki zvikuru. Nguva yenyu idiki chaizvo. Ndaikumbira wangu kuti mutiwedzere nguva yezvechitendero. Iyi programu inofundisa iprogramu yakanaka zvikuru. Pane mumwe akatibvunza achiti iye mapasta anoenda here kutraining. Zvemazviro kwazvo kana tikada kutaura chokwadi sezvachiri, mufundisi waMwari haaendi kuchikoro.
Apa panodiwa tsananguro vamubayiwa. Tarisai muone kuwanda kwakaita zvikoro zvinodzidzisa vanhu kuva vafundisi.
Mozisi paakanga achinyora mabhaibheri haana kuenda kuchikoro. Vadzidzisi vaprofiti, vafundisi havaendi kuchikoro. Vanonofundira kuti chii, vachifundiswa zvenani. Pasta munhu anodaidzwa naMwari. Munhu anodaidzwa naMwari. Ndosaka muchiona zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka. Because mapasta vanoenda kuchikoro ndo vanoita zvembiri, vanoita zvembiri. And otherwise vari kuitora as a career. Vanoitora as a career. I'm sorry ndarebesa maningi kupfuura zvandanga ndichida kuita, asi ndine zvakawanda zvokutaura pamusoro pemusoro yandataura iyo. Mazviita nyuma wande mukandiburitsira chichemo changu kana kuti zvitaurwa zvangu.
Tinokutendai vamubayiwa. Munokwanisa kudzoka pachirongwa chero musi wamunenge mafunga. Aiwa vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvezvitendero zvamunoda kugovana nevamwe vateereri, tumirai maaudio enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Aiwa tinotenda Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munawo dzemitambo, chikwata cheZimbabwe Cricket chabuda makwikwi T20 World Cup ari kutambirwa kuAustralia mushure mekurohwa ne71 runs neIndia. Munawo dzemitambo zvinhu zvabuda zvakadai: Manika Diamonds 0 Ngezi Platinum 0, Triangle 1 FC Platinum 1, Highlanders 1 ZPC Kariba 1, Herentals 1 Dynamos 0. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Chitundu musere chekambani yemuAmerica inonzi Northrop Grumman NG-18 Cygnus change chakatarisirwa kutakura michina weumhizha neumhetura wekuona mamiriro ekunze kana kuti satellite yeZimbabwe, Japan neUganda chatadza kusimuka kubva muVirginia muAmerica nhasi nekuda kwemoto. Mhuri dzinodarika mazana mana kubva pamisha zana nemakumi mashanu kwachiriga Ward 11 kuchipinge dzoona ndondo mushure mekuputsirwa dzimba dzadzaigara. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 6 kuLwezi 2022 ngoGivethube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kumele amapolisa aseZimbabwe asekenze umsebenzi wawo angasetshenziswa yiZANU-PF ngoba bona umsebenzi wabo yiku-uphold a constitution yeZimbabwe.
Abakumabandla aphikisayo bathi iZimbabwe Electoral Commission lamapolisa kumele belandele imithetho ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo.
Angikholi bona uthamisela imali kamalishabantu andimali ezibaba umnangakwaneke wafawatenamalishabantu kodwa ezixokoze zona lenziyana ezikhona yizo emele sizikhuphe.
Abakubandla leZANU-PF bathi kulabantu abazenzela santando hathi inkokeli yamabandla amapolisa leZimbabwe Electoral Commission.
Umsebenzi wayithathela isibe yokuyafunda ngokukhangela umkhathi ithathe i-information yomkhathi ngelanga lingaka lomshise ongakanani umoya ongakanani nezifuna kwakhe.
Kumiswa kancane ukuhanjiswa emkhathini kwemitshina yokutapha isimo somkhathi ukudumala komkhathi lokunye eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Abakumabandla atshiyeneyo bathi kumele kukhankaselwe ukhetho oluzayo ngokuthula ukwenzela ukuthi kuqhutshwe ukhetho oluza kwamukelwa ngabantu bonke emhlabeni wonke jikelele. Kulabanye njalo abathi amapolisa leZimbabwe Electoral Commission kumele belandele imithetho yelizwe ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo. Unkosazana Precious Ndlovu ngomunye wabasola okwenziwa ngamapolisa leZimbabwe Electoral Commission.
Kumele amapolisa aseZimbabwe asekenze umsebenzi wawo angasetshenziswa yiZANU-PF ngoba bona umsebenzi wabo yiku-uphold a constitution yeZimbabwe. I-constitution yeZimbabwe iyavuma ukuthi ama-political parties anuntisa, iyavuma njalo ukuthi nibani lobani kumele abe lelungelo lokukhetha i-political party yobusekelo. Nxa izakamizi zematobo zikhethe ukuthi zisupporta i-citizens coalition for change, iZANU-PF ayingabafuzi ukuthi basupporte iZANU-PF. Iveki njalo layo kumele iqinise umthetho wayo yokugwema abantu abayenza i-political violence ngoba ama-issues akhona. Iveki yatshelwa singananzelela okuyenzwe insizo ukuthi abantu bebekule tafula lapho abantu besiyaripota ukuthi sebevotile njani iZANU-PF ithatha ama-IDs abo. Iveki bekumele ukuthi i-acte on that one, bekumele i-acte njalo ku-political violence eyasematobo naseyinsizi.
Bakhala abantu ngodlakela olwenzakala elizweni ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Umnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF uthi kuqakathekile kakhulu ukuthi kube lokuthula eZimbabwe kuze kufike usuku lokhetho.
Into kumele siyenze kona asiwaleno kwinto le-violence yokomkhuhlane kana sisonke endaweni esibambele. Mina ngize so akuna ufakazi wokukhulela awusozwakho wakuthula ukuthi umongameli wepresident omunye omgabe wake wawasima aliyona right is no violence but asikena abantu amanochabantu zobeiyasinsiya abantu labana baye bekukhuluma ngenhliziyo zabo zonke ngoba abanye bakhona bayibona i-violence ngesikhathi sempi babona ukuhlethoka kwabantu ngesikhathi sempi and they don't wish anyone into enjalo. So yasemdenini but because of what happened to isiqoqodo omahlafuna ithinda ama-chepike neyikani ababeethi hhayi mina ngizakwenza kuphela. Kungasuki kubomangameli bethu, kungasuki wenza kumbe ngokuchamisa kumbe ngubaba upresident uyizimnangakwa. Angikhoyisi bona uchamisa kashimati ngamalotsha abantu andimali ezibaba umnangakwa neke wafawatenamalotsha abantu kodwa ezixoqoze zona lenziyana ezikhona yizo emele sizikhuphe, yizo emele siziveze egcekeni sizichaye lapha.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi uJuma ukhuluma eziluma ulimi.
Ukhuluma kahle ukuthi khona lokho yikho kumele kwenzakale kodwa kwenzakale. Mina lawe khonapha singaxabana sibabili kubotshwa bani chu. Kuza botshwa mina ubuye wena wazonjaya kumele kusikele something kungayakula uDlodlo noDlomo uDlodlo sazi ukuthi ungezano zabotshwa nguDlodlo kodwa uDlomo kunguye obuye wazotshaya uDlodlo kulungiseni khonokho ngithanda ukuthi uyavuma ukuthi into le kumele ilunge njalo ke sengisithi kuZulu wakithi lingaze lavotela umuntu olitshayileyo khona lokho iTCC inxa yavotela umtshaya abantu abantu yibo who are to blame nxa izani itshaya abantu ayingalitholi ivoti yikho ngikutsho ke nginxusa abantu bakithi ukuthi ake sizilungiseleni into le ngoba yithi esithunywayo sibulalane thina sihlezi sonke ungumakhelwane wami ungumzawa wami ungubabazana
umnumzana Freedom Mulethu okubanjwa nezanu PF uthi abatsha kumele bekhuzwe ukuze kungabi lodlakela eZimbabwe
ntele hanjisentele then sikambele umuntu amanga ngodzi ekona kana ngoba wazi ukuthi umuntu ozahamba nge direction yale some of these things are stage managed angiyandi sibe ukuthi kuba kwenza kana kwezindawo siya abantu bathayi but let investigate ubone ukuthi abantu abathaya abantu ngobani siye kothi abantu sigcona izami PF sibonke ukuthi okwenza kale izami PF abanye phakathi kwama party awo bala ma divisions sinza parties and baye ukuthi bengaqedelana bengathana kona ngabe bekwazi ukuthi siyakwazi vele ukuthi abantu bena trying to settle their scores within their political parties then they just start blaming us sina wana the violent party and I think it's going to be party of violence ni akutaza kuto nta uti ate state to nuka 2023 lapa asikanga sani nini kanga sani nini ema political parties yetu mobilize onta nga jenga ate onto zanitim sina state njiswa ngizakumele special ama youth abanye abangani bethu abakumanya political parties let's not be used in violent activities sigonta nga the future of this country is in our hands singasetshenzi sukuthi sikhane besitshaya abanye kusaphe ithethana sikhangelene futhi kusaphe ithethana sikhangele sicela asezikwanta ntethana amasawuti ngecethana impuku sasesirekodwa emalokishini amayito engasetshenzisiwa ku-violence ngama-political parties abo sizanikhefu safundiswa ukuthi ano singayenzi i-violence ngiyabonga kakho
sasenelisanga ukukhuluma lesiphathamandla zamapholisa kanye labokukhomishini eqhuba ukhetho ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini umiswa kancane namhla ukuhanjiswa emkatini kwemtshina yokutapha isimo somhlabathi ukudumala komkati lokunye kweleZimbabwe i-National Aeronautics and Space Administration okumele ithwale imitshina yeZimbabwe satellite kumbe iZimsat 1 ithi kulokunye okuveze ukuba kungalumatha umlilo ku-ND-18 rocket okumele ithwale imitshina le leminye isuka kwele Melika i-NASA ithi sokukhangelelwe ukuba i-rocket le izandiza kusasa iyetshiya imitshina yeZimsat 1 leminye emkhathini ingcwethi ezitshiyeneyo eZimbabwe lezikwele Japan zibambisene ukulungisa iZimsat 1 elakho ukusetshenziswa ngabalimi labanye abakhangele ezomkhathi ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Robert Ndlovu ingcwethi kwezobulembu be-intanethi
iZimsat isatellite encane ezingana nje ngalde hanga le bhomzi ndikhathuna ayi ukusinja kwayambo ndikwaziya 10 kilograms mandinganisa kodwa nxa ilontsha ilontsha nje njengamakhethibayisi laqonde esibhakabhakeni kodwa lokho kwenze i-program ejanisa i-uganda leziyakho le-japan ibhomfu lakhona le kuyi-satellite idizayinwe ngama-enjiniyas khona le-japan after izimbabwe zifomuye kuthiwa zimbabwe i-satellite agency umsebenzi wayi-satellite le bekuyafunda bekukhangela umkhathi ithathe i-information yemkhathi ukuthi ngelanga lingaka bekuthise ungakanani umoya ungakanani nezulu kunakwazi kube kuthatha imifanekiso eqaqayo ngokuphezulu khona le ayifanani nalawo ama-satellite abogugu wonke yabe zamtelisa yona le izinso le ukuthi-collecte i-information ezimbabwe ezedication ithatha magama phela njani ezedification kuyanceda lokhu ekutheni konkona le-information nxa icollectwa esibangeni eside emva kweminyaka eminingi ile ekuthetheni imediali njengoba nisazithi kule nto ithiwa i-global warming
ye kodwa singathi kunceda ubani khonoko ndlovu
kunceda abantu abalimisi abalimayo lama-explorers asonke lyanokuthi nxa uhlanele nyamsesaza ilimbuzi izasebenza kuphela nxa kuyukuthi i-information njani ekholekthiweyo nauthi iyasetshenziswa ngoba njengoba ngithile i-program e-NASA i-involved ukuthi be-empower amazwe adivotayo anjengabo zimbabwe ugandela manje
Singathi-ke i-data yena le iyahluzwa mbani i-data yena le etholwa yi-satellite le
khathesi currently i-organization abayibumbayo i-agency eyi-insta iseyivete zimbabwe so main danto asebenzisela i-council climate i-meteorologist ngabantu abawayisebenzisa lona bathiwa 81 and 50 ebenanqawuzaba i-escake ngenzaba la mani athi kuyinzi ukuthi ngiyanje zimbabwe ukhona okokuwona i-81 and 50 kodwa abamele bekusize
umnumzana Robert Ndlovu yingcwedi kwezobulembu be-intanethi besixoxa laye ekubulawayo. Sangena kwisigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden uthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzayo olwama-midterms oluqhutshwa ngolwesibili. UBiden uthi sesiguqukile isimo somnotho esihlupha abantu abaningi kodwa abakubandla lema-Republicans bathi bazathola izigaba eziningi zedalele House of Representatives kanye le-Senate kukhetho lolu. Izinzamtshina ye-precision ebithwele abantu isuka eDar es Salaam isiya ebukoba iwele edamu le-Victoria namhla kwabhubha abantu abathathu. Sobe isikhathi sezamasiko.
Senganamasiko wesizwe bomandla.
Wezamasiko namhla siqoqa lomnumzana Qhelo Kuhle Gumede othi wathawa likhosikazi lakhe. Uqoqa njalo ngodaba lolu lomnumzana Mbonisi Mtungwa ingcwethi kwezamasiko. Kulophenyu olusanda kwenziwa oluthi kulabesifazana abatshaya amadoda emathebeleni South. UGumede uthi lokhu kwenzakala ezindlini elizweni lokhe jikelele.
Ye Gumede kunjani mfowethu?
Ngiyaphila baba.
Ndizokuthiwa amakhosikazi enu alithiwa senzima lapho.
Hayi ayahlupha baba.
Kuthiwani? Tshela mina Gumede.
Hayi abapheki abasasi ayeneli sesizenzela nje.
Yindaba?
Angazi mina ngise-South Africa babutu.
Ye.
Angazi ukuthi uhamba kanjani heyi bayahlupha mani.
Vela basalibhekeli abenza into njalo balethusela.
Sesiphila ngamateka wena.
Nkosi yami.
Heyi angazi akulungisa kanjani mani.
Nokutshaywa lapha baligijimisa ezindlini.
Basigijimisa.
Kabe kutheni Gumede?
Angazi or bazongabangani, angazi.
Wena sebakutshaya kangaki Gumede?
Hayi mina bakushaya kayikwani.
Ah, wabaleka Gumede?
Hayi ngihamba emaphoyiseni. Abafika basisalisa nje erumini bathi hayi silungisa indaba yethu.
So.
Kusafani nakudala amasitula zasigqeko baba bekhula kusafani manje. Ukuthi ma ubuya emsebenzini uthole ukudla kuphakiwe, kuvaliwe emganwini manje hayi. Kusafani bahlala bekhathele.
Eyi Gumede kuzima lokho sitshela khona.
Hayi kuzima babudoda.
Babe kutshaya ngani?
Bathile into yegedlela wayebona igabule yegedlela.
Ye.
Ele uthi wayifuna ukugedlela uyifake eplakini. Ya yona ke le.
Nkosi yami awulimalanga?
Ha kuzvibhedhlera vancane muhova rapetrol.
Mapurisa atini?
Hai, bati tinozi ndava yetu, sasana pasi saindungisa. Mara kwota tiitezi ngatikumuona mani.
Wawenzeni kumete uzu ukarachukanga?
Aitikati wapuza wakutuvera kubaya kutakini.
Ee.
Ee. Kwa kutakini, kwa umani msuri.
Wa umani usitini kumete?
Hai, kubaya kutakini, wase umana. Kuma yote uzyo kuhu.
Oo, usite nga wakuma amaya mankazana, eh?
Hai.
Ee.
Kwa hivyo babu.
Auzangu kulume po nga maya mankaza lako.
Hai, itinangi zizo. Hai, kwa jene mtena mena kakumbu.
Nye matoto.
Anza puzi ya kula hai. Utala na uwe sabanisa.
Kukui ino kwawe zutu ambiseki.
Eshi nga buwa ni uti zomlimaza. Eshi azi uti ula la lendo tanfanyo zomfanyo. Eshi nga kutopa samte mutiti ndanezo mkula luta na vanda.
Ye, so manje nga sikuluma katezi. Nga tuta ndo solo vuta katezo mwono.
Haa, ito kura hai kumate toka nisakari. Na yuko na je usheli na.
Kunga pipele huu Mrs. Kumete.
Haa, zile.
Haa, umbi nginele kakulu. So le ngukalo kute kumetu kumetu ya kala ya puti ye na bam cheris bagele. So ntunga, ama kuchani, mwati ngwese lu kumetu.
Eish, ayikuzi, mwachuti bazwe ba amanya matota pandela. Pati nyaka uti kwa sinskati, abafazi, especially, yabona ngse South Africa, yabona abafazi, abaningi, inkinga, ababa nayo ngabangani yabona ungathi even unendoda or indoda ube nomfazi ube kakhulu nabangani abanga abasingle bazokutshela izinto ezirongo ezizagcina zixabanisa most of time abafazi laba balalela abangani babo and bangazi ukuthi izobahlupha kusasa so ngangikhuluma lomunye umuntu ngixoxa ngithi but there are very few abantu othi busuka basuke nabafazi emakhaya baze maybe baqeda bo 5 to 6 years bebonke because mayefika la umuntu uthatha izinto eziningi athathe lokhu athathe lokhu athathe ama-advice abangani gcina izinto sezimoshakele so and la South Africa kunale nto yokuthi ngangeke ngibone omunye umngane wami wayeke balwe nomfazi kubuya imoto zamapolisa ezi more than 10
hake wona mhlasi malapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sihlanganeni singabaphileyo njalo ngeviki
ezayolumzule
lapha ugumede uyakhala okunye okumangalisayo sike sizwe ezokholo lwesikristu ngenxa yokungathoka ugumede inhliziyo
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
siyabonga ke sizaqhubeka ke ngohlelo lwethu lokuvuselela umoya sithatheke khona phayana lapho esisuke khona sigcina uhlangana encwadini yezaga 14 verse 29 abangawuzwanga lowo mbhalo ngizawuphinda ufundeka kanti uJehova ukude nababi kepha uyezwa imikhuleko yabalungileyo sikhulume ngentsha yethu ukuthi ukukhula kwayo kayisikho esikufisayo thina abazali abaningi siyakhuthazana ukubana kasibakhulekeleni abantabethu uNkulunkulu uzayizwa emkhuleko wethu kodwa uzayizwa nxa lathi sikhuleka singabalungileyo sigqemana lowo namhlanje ngifuna ukuthi ke siphose ilihlo lengqondo emphakathini esigabeni esiqintini elizweni lonke lomhlaba wonke ukuthi kanti bona abantu laba ababi yini abayenzayo ehlukumeza imphefumulo yabantu uNkulunkulu aze abe kude nabo uyabona nxa sihlezi ezindaweni zikhona iziphathamandla ezijiyeneyo ezenza imisebenzi ebalulekileyo kodwa ethiyajiyeneyo xa sikhangela bonabo abasemphakathini sibakhangela sibacathanisa lokwenza kwabo singathi ngabantu abalungileyo yini kumbe ngabantu abahlukumeza abanye
phela bakhona abantu abathi bangabekwa laphana umangale ukuthi hawu Jehova nguye umuntu lo esasimphila la enxasa sanika la leso sikhundla namhlanje sokutheni usephenduke waba ngenye into. Bakhona abantu abanjalo, ngikhuluma kubo namhlanje kangigcigcizi. Nxa uphethe isikhundla leso olaswa ukukhathayela ukuthi isikhundla bani, ingcekuyisikhundla leso olaswa emphakathini, gwemana lobubi yikho uzabona uNkulunkulu ekwenzela kahle ngoba ukwenza kwakho okuhle kuyahlangana le mikhuleko yabalungileyo uNkulunkulu akubusisa kwenzele kahle. Kodwa nxa ulokhu uqhubeka usenza izinto ezingayisizo, uqhubeka lobubi emphakathini uNkulunkulu vele uyabakhatshana lawe. Yikho phela sibona abanye abantu ngithwela lapho ezihlala khona amabizo abo kakhulumeki ngoba ayalumela. Amabizo abo ayababa emlonyeni. Sengisitsho labakhulu abakhulu okuthiwa yibo abakhulu elizweni, abanye amabizo abo abizwa abantu benyenyeza ungathi kukhulunywa ibizo lomthakathi. Ngobana ububi babo ababenzayo bubenza babe babi emehlweni kaNkulunkulu labantu. Ngoba abantu bayizidalwa zikaNkulunkulu, uNkulunkulu kahambisani lobubi ezidalweni zakhe. Abantu yikho amaNdebele esithi ngabazinuke amakhwapha, kuyikuthi bazibone ukuthi bami njani ekwenzeni izinto. Labo ababi kasibasweli ezigabeni, kasibasweli ezinkonzweni, kasibasweli kukhansili, kasibasweli emafekthari, kasibasweli ingabe kungabi sengitshwela kulo ilizwe ngokwalo, kasibasweli abantu ababi ngoba bahlukumeza imiphefumulo ezidalwa zikaNkulunkulu. UNkulunkulu kasoze abenze futhi kasoze abenze lokuhle, kodwa ilizwi libe selisithi kodwa-ke kunjalo uNkulunkulu uyezwa imikhuleko yabalungileyo. Abalungileyo bazisikela ehwahweni likaNkulunkulu lokulunga. Lina eliphethe abantu sukani ebubini, siyalikhulekela ubana libe ngabantu abalungileyo. Asikhulekele Thixo ingcwele, busisa bonke ubukhokheli buphume ebubini lobo ababenzayo. Bakhulekelwa yithi sidinga ubana usophule ebunzimeni obukhona ngoba sithemba ubana inhliziyo zethu zilungile zamukele kaphambi kobuso bakho. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungathina lakusasa. Wezemidlalo eZimbabwe lehlulekile namhla ungena kusigaba esilandelayo emidlalweni ye T20 cricket kulandela ukunqotshwa kwalo ngele India. Kwezenguqu nansi impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe namhla eZimbabwe. Manica Diamonds 0 Ngezi Platinum 0. Triangle United 1 FC Platinum 1. Islanders FC 1 ZPC Kariba 1. Rentals 1, Dynamo Zimbabwe 0. Some beauty defines the nature of the person.
Umkhuli ophuma kobulawayo ngilibingelela, ngilincusa, ngilichasa, ngisithi kini ngililethele i-album lami elitsha engilikhiphe ngo-2020-2022. Ngiyajabula kakhulu kulaba aseke balilalela nalaba aseke balibona kubomabonakude ngathi indawo ezinjengabo-YouTube lapho kulama-videos ami khona engawakhiphayo. Ngiyabonga kakhulu ngesekelo lenu. Ngisuka kobulawayo, ngingumculi okwasebenza leqembu elaziwa kakhulu emhlabeni inkululeko yabatsha School of Arts elihamba ukuthi iyasa sebenzela bo kakhulu kobulawayo kodwa hayi sibo bodwa engisebenzela abo ngisebenzela abantu abaningi amaqembu amanye njengeyisingizi bona ababest e-Austria ngisebenzela bo kakhulu labo nje abaningi abantu abaningi abayenza into zomculo le-art
Janilo ongele tembeni ena tembeni Umuntu Janilo ongele tembeni ena tembeni
Ukuthi ngoma zami engazikhiphayo okuthiwa ngugijima yiyo ngathi yiyo ingoma elidlalade ku-albhamu yami engiyikhiphileyo kuthiwa ngugijima nayo ikhona ku-YouTube lingathola isikhathi lingayibukela kumbe lihambele ku-Spotify kubo-iTunes lizoyithola and lizothola lonke i-albhamu likhona apho mina ngarilesa ingoma eziyi-8 ku-albhamu lami lona leli engilikhiphe ngo-2022 So ngithemba lizalijabulela ngoba music yami isihlanganisa wonke nje into esibhekana layo usuku zonke njalo iculo lami liyakhulisa amasiko akwethu akobulawayo njengabantu esazi ukuthi everyone ule history nje kusukela kudala khona le sithatha yonke into ebisenzeka siletha till today siqoxa ngayo sikhumbuzana ukuthi sivela ngathi siyangathi
abangani bakho wabukhitha uthando lwami lolujwe
ngo-December ngizabe ngisekhaya kobulawayo eZimbabwe ngizophefoma khona kobulawayo ngiphefome laseVictoria Falls so amadates hayi ngizowaletha just nje kungela sikhathi esiningi ngamadates ngizowakhipha azabe khona yonke indawo kuma-social media yami ngikhona nxa lingidinga kuma-social media lingahamba ku-Facebook ngumamozi ngihamba ku-Twitter ngumamozi officially ngihamba ku-Instagram ngumamozi dash officially so liyangithola-ke lapho abafuna ukungithola-ke ku-email ngikhona i-email yami ethi ngumlawsrobin5@gmail.com labo abafuna ukuxhumana nami ku-WhatsApp iinamba zomsebenzi engathi ngize WhatsApp +42077850758
Mamozi lo usasibilezi wayo nangoke uthi limsekele phela uRobin Mlawuzi okwamanje ukhona ngaleke e-Austria. Singagqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Abakumabandla aphikisayo bathi iZimbabwe Electoral Commission namapholisa kumele belandele imithetho ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo. Abakumabandla leZANU-PF bathi kulabantu abazenzela santando hatshi inkokheli yamabandla amapholisa leZimbabwe Electoral Commission. Kumiswa kancane ukuhanjiswa emkhathini kwemitshina yokudapha isimo somhlabathi ukukhudumala komkhathi lokunye eZimbabwe. Lingakhohlwa ukuthumela incwadi ye-email kukheli elithi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ethi 1202-465-0318. Sikuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje Oliver Lisa umthembu sithemba uGibbs Dube lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.